akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechishanu chivabvu 28, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa necovid-19 mudunhu reUlawayo, kuchitiwo vamwe 35 kana kuti 35 vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Judicial Service Commission inosvitsa kudare reSupreme Court magwaro ayo ekupikisa mutongo wedare reHigh Court wekumisa kuwedzekwa kwenguva yekugara pabasa kwavaluku malava. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe, mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga pamwe nevamwe voendeswa kudare redzimhosva vachipomerwa mhosva yekusunga vamwe vanorwira kodzero dzevanhu zvisiri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa necovid-19 mudunhu reUlawayo, kuchitiwo vamwe vanhu 35 kana kuti 35 vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Uwandu hwevanhu vafa kubva zvatanga denda iri vasvika pachiuru nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 1592. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere munyika yose kubva zvakatanga covid-19 wakasvikawo pazviuru 36 zvine mazana masere nemakumi mashanu nevana kana kuti 38,854. Vanhu zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe kana kuti 4,590 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro wakare, kuchitiwo vamwe zviuru 10 nemazana manomwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 11,759 vachibayiwa nhomba yepiri. Kusvika nezuro vanhu zviuru 500 40 121 kana kuti 648,121 vabayiwa nhomba munyika yose kubva zvatanga chirwere checovid-19. Komisheni inopinza vatongi mabasa munyika yeJudicial Service Commission inonzi nezuro yakasvitsa kudare repamusorosoro reSupreme Court magwaro ayo ekupikisa mutongo wakaturwa nedare reHigh Court musi wa15 mwedzi uno, uyo waimisa kuwedzerwa kwenguva yekushanda kwemukuru wevatongi vematare Chief Justice Luke Malava. Izvi zvinotevera kuburitswa kwegwaro rizere remutongo wakaturwa nevatongi vedare repamusoro reHigh Court vanoti Justice Appius Shaw, Justice Edith Mushore naJustice Jester Charewa, uyo unoti vamalava vanofanirwa kuenda pamudyandigere sezvo vakasvitsa makore anokodzera kuti vachimira kushanda. Gurukota runoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe, mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga nevamwe vaendeswa kudare redzimhosva vachipomerwa mhosva yekusunga vamwe vanorwira kodzero dzevanhu zvisiri pamutemo. Vakasungwa vanosanganisira munyore mukuru wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere, magweta anorwira kodzero dzevanhu vaDoug Coltart uye muzvare Jessica Druly uye vamunyaradzi Ndawana namuzvare Precious Ndlovu. Gweta revashanu ava ndevatinashe chinopfukutwa vanove nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Vanoti vanoda mari inosvika 12.5 million RTGS sezvo vachiti vakatyorerwa kodzero dzavo apo vakasungwa muna 2019 muna kubvumbi vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Vamwe vari kuendesa kumatare mapurisa akavasunga Detective Sergeant Love Moore Marwisa naDetective Constable Dennis Muroiwa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi rebazi ravo. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vanosanganisira kana kutungamirwa namukomati Nasha chinopfukutwa waenda kudare reku Harare Magistrates Court ndokwa wakaya faila ma summons against kana kuti vachipa mhosva ma police minister of home affairs police commissioner general Gordon Matanga neangu ma police amaviri wachiwasuwa kwemari inosvika $12.5 million Zimbabwean dollars.
Chi konzero chei chiri kuita kuti vati vari kuda kuripwa?
Vari kuti vari kuwasuwa nekunezva wakaita mugore ra 2019 rekusunga Gagweta mukoma Dark Court mukoma Robson Chere Jessica Druli nevamwe vairi mukoma Ndawana namukoma Ndlovu wakasungwa chipiwa mhosva yekunzi wanga wada kuwaita zviripo zviripa mutemo wachinzi waida kupitigura hurumende yava munangagwa nechisimba nekuronga vanoti civil disobedience muchirungu kana kuronga mhirizhonga munyika yeZimbabwe.
Kunze kwekunzi vaiverenga bhuku rakanzi Pedagogy of the Oppressed, ndeipi imwe mhosva yavaipomerwa?
Vachinziwo zvakare vanga vari pamwe neimwe lodge Marare vachironga zvekupitigura hurumende yava munangagwa nechisimba. Vakazomiswa pamberi pedare muna 2020 muna August ndopakatongwa nyaya wakamirirwa na CC Beatrice Mtetwa. Asi muna August 2020 imomo magistrate akawana asina mhosva akavati hamuna mhosva yamanga maita. Saka nokudaro after waonekwanza wana mhosva after the acquittal wazokwidza nyaya kudare vachinyunyota vachiti kodzero dzavo dzakachorwa vari kuda kubhadharwa kukanganisa kwekodzero dzavo muchirungwa unlawful arrest kusasungwa zviri pamutemo kutraiwa kupinzwa padare prosecution zvisina musoro kana kuti pasina mhosva nekuti vanhu vakazonekwa vasina mhosva vakaakwitwa.
Saka pavanhu vashanu ivava vanenge vachipuwa mari yakawanda sei?
Munhu ega ega pavanhu 5 ivava vari kuda RTGS 2.5 million pamunhu. Saka tikasanganisa vari vashanu iri kusvika pa 12.5 million wese vari vashanu yavari kuda kukombanzira kubhadharwa kuti chikudzero dzavo dzakachorwa dzakakanganiswa. Saka tamirira kuti nyaya iyi izosweta down katizonzuke mudare. Pari zvino ndo update yatinayo and takangotarisira kuti tichafamba mune zvakanaka nekuti taona vana veZimbabwe vazhinji vachorwa kodzero dzavo kungosungwa pasina mhosva vongoharasa-haraswa kungoendwa kukoti kupedza mari dzavo kuenda matare kupedza nguva yavo achienda kumatare pasina mhosva wozonekwa usina mhosva.
Saka kutori nevakawanda vaendesa mapurisa aya kumatare vachitoda kurepa.
Imwe yenyaya dzakawanda dziri kutwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights under it not anti-impunity kana kuti kudzidzisa kuti zvinhu zvisaenderere mberi zvisiri pamutemo.
Ndianani vari kunyanya kuendeswa kumatare vachinzi varipe pane vamuri kumirira vacho?
Tine makesi akawanda zvikuru ataendesa mapurisa, masoja, mastate actors vanokuchora kodzero dzevanhu kuti aiwa musachore kodzero dzevanhu. Tinoda kuti zvinhu izvi zvipere, ndosaka tiri kuita izvi. Tinoda kuti kodzero dzevanhu dzisarambe dzichimbunyikidzwa, dzisarambe dzichichorwa. Saka ndo zvatiri kuita seZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Vanga vari mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust riri kunyunyuta nekukwidzwa kwarinoti kwakaitwa mutero wemagetsi nekambani yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company. Kambani yemagetsi iyi yakazivisa nezuro kuti mari dzinoripirwa magetsi dzakakwidzwa nezvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 30% kutanga musi wa26 Chivabvu unowe musi wechitatu svondo rino. Mugwaro rakaburitsa kambani iyi inoti kukwidzwa kwemutero wemagetsi uku kwakakonzerwa nemusaridzirwa wemutengo wemagetsi wegore rapera ra2020. Mukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti danho iri richaomesera vagari vakawanda avagara vari kutatarika nekuda kwekuoma kwezvinhu munyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kukwidzwa kwemagetsi ratovedambudziko guru kune vanhu vazhinji vanoshandisa magetsi munyanya wemumadhorobha. Chinonyanya kurwadza ngechekuti vari kurima, vanonzi vanorima wheat, nevanhu vari mumafarms vakapiwa minda wazhinji wawo hawabhadhari magetsi avo uye kana wekuzesa wakada kuenda kunoti watore mari dzavo panotanga kupinda nyaya dzematongerwo enyika. Saka vanhu vemumadhorobha ndoo vari kunyanya kuitirwa utsinye, vari kurwadziswa ngekuti ndoo vanoramba vachiterwa. Uye zvesa yacho haisati yapedza chirongwa chekuisa mapreped electricity meters ayo anozoita kuti vanhu wese washandise magetsi zvakaenzana. Tiri kusangana nematambudziko ewagare vane mamita ekubhadhara mwedzi wapera. Vari kuchema zvikuru ngekuti vari kubhadhariswa mari dzakawandisa, uye pavanongoita chikwereti chidiki vari kudzimirwa magetsi avo. Saka zesa iri kunyanya kutora mari kune vanhu ivavo.
Asika vashumba, tinonzwawo makambani iyaya pamwe nemakanzuru vari kuti vanozotora matanho ekukwidza nekufambidzanawo nezvinenge zvichiitika pamisika kunze uku, pamusoro penyaya yekutiwo zvakare vagari havasi kubhadhara mitero.
Asi ndati mapublic service providers ese ave kungohwanza nekuti vagari havasi kubhadhara mitero. Tinoda kubvunza kuti vanhu vakaba mari yeZimbabwe National Road Administration vakaitwei? Imari inofanirwa kunge ichibatsira magariro evanhu kugariswa kwemigwagwa. Iko kuzesa kwacho, zvesa tiri kunzwa kuti ine maprojekti yakatadza kuti aitwe vachiisa mari kuna Nachivayo. Mari idzodzo hadzina kunge dzazodzoswa kuti dziuye kudzoka kukambani iyi. Saka kana vachiti vagari havasi kubhadhara, ivo vagari vasina mabasa acho, vanenge vachitarisira kuti vagari vashandi vawane mari yakawanda kubva kupi.
Matambudziko api mamwe ari kusanganawo nevagari amungasimudza panyaya dzekushandiswa kwemhando dzemoto?
Iko zvino vamwe vakuda kushandisawo gasi. Zvino gasi racho raakudhuriswa, parafini haichatombowanikwi. Huni weema wakagarira neuko wachisumba wanhu. Makendo chaiwo ekuti vanhu vashandise mudzimba ave kudhura. Malaiti chaiwo nesora aifanirwa kunge ariwo anoita alternative kune vanhu vevazhinji. Maprodhakti esora akakwidzwa mitengo zvekuti vanhu vazhinji vasingashandi awa ndoo vari kutarisirwa kuti vararame upenyu hwakadaro. Saka kukwidzwa kwemutero wemagetsi kunogona kukonzeresa mhirizhonga, kunogona kukonzeresa kutambudzika kwevazhinji, uye vamwe vanhu vazhinji vanosiya tsika yekushandisa magetsi voita basa rekuenda kunotengesa huni. Asi huni dzacho dzine muripo ngekuti ema iri kutenderera Environment Management Agency ichisunga vanhu vanenge vachishandisa huni.
Havanga vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare neStudio 7. Zimbabwe Council of Churches uchishanda pamwe chete nekereke yeSalvation Army vave kukudziridza chirongwa chavo chekubatsira madzimai akazvitakura anenge ari muzvipatara zvemumaruwa zviri pasi pemakereke. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata vanoti chirongwa ichi chakaparurwa munguva yapera chakanangana nemadzimai akazvitakura munguva yedenda reCOVID-19, asi iye zvino chave kukudziridzwa kuti chichibatsira chero madzimai akazvitakura asingagone kuzviriritira munguva yakakosha iyo vanenge vave kutarisira kusununguka. Reverend Dr. Mutata vanoti ongororo yavakaita mazuva apera inoratidza kuti vanasikana vakawanda vakaitiswa pamuviri munguva ino yeCOVID-19 ivo vasingakwanisi kuzviriritira, zvinozoita kuti vade rubatsiro.
Urongwa uhu ndehwokuti tibatsire kuti vana mai vakazvitakura vangachengeteka sei mumazuva avo ekupedzisira pavanenge vakugadzirira kuti vachinobatsigwa. Pavanobatsigwa pacho uyezve nyaya yekuzvichengetedza maererano nenyaya dzehygiene, zvine chokuita nenyaya yekuti vane mvura here, zvine chokuita nenyaya yekuti vane pokuvata here, uyezve zvekudya. Ndihwo urongwa hwatiri kumhanya nahwo.
Chirongwa ichi chiri kuparurwa riini, Reverend Mutata?
Chirongwa ichi tingati chakatotanga panguva yapfuura, yanga yaka chiri chirongwa chakatarisana nekubatsira vanhu vakazvitakura munguva yeCOVID-19. Asi iye zvino zvataakuita kuexpanda kana kukudza urongwa uhwu, tichitarisa kuti vana mai vakazvitakura vasingagoni kuzviriritira vangabatsigwa sei munharaunda yakavanakira ivo uyezve yakanakirawo mwana.
Chii chakasvitsa kuti mutange chirongwa chakadai chekubatsira madzimai akazvitakura?
Paongororo yatabva kuita mwedzi yapfuura, takawana kuti kuna vanasikana vakawanda vakaitiswa pamuviri mumazuva eCOVID-19. Vazhinji vavo vana vadoko zvikuru zvekuti havagoni kuzvibatsira munguva iyi yavanenge vachifanira kuti vapone ivo vasina munhu angavabatsira, nokuti vazhinji vakaitswa pamuviri zvisina gadziriro. Saka vazhinji vanenge vari munhamo chaiyo yekuti vanoda kuti pave nemunhu anovayambutsa kuti vagokwanisa kuzviriritira uyezve kugadzirira kugamuchira mwana anenge achizouya. Saka zviri kubva paongororo yataita maererano nevanasikana zvikuru vakaitiswa pamuviri munguva yeCOVID-19 vakandemere.
Zimbabwe Council of Churches iri kushandawo nemasangano api muchirongwa ichi?
Basa iri kuitwa nemakereke ari pasi pemubatanidzwa weZimbabwe Council of Churches. Asi chirongwa ichi chiri kuparugwa iye zvino chiri kutsigigwa neSalvation Army yemuno muZimbabwe, ichishanda pamwe chete neZimbabwe Council of Churches. Ndivo vauya nerubatsiro kwatiri kushandisa muurongwa uhu.
Vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mune mamwe mapepa nhau. Pepa nhau reHerald rine musoro wenhau unoti vamwe vagari vekusese mudunhu rekumasvingo vane chitsama vakaratidzira nezuro vakabata zvinyorwa vachida kuti kambani yemuro waDiamonds imire kutsvaga zvicherwa mudunhu ravo. Bepa nhau reDaily News rine musoro wenhau unoti vakarwa hondo yerusununguko vari kuda kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzinge munyori wesangano revakarwa hondo vaDouglas Mahia vachipomerwa mhosva yekuisa vavanoda muzvigaro. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika muSomalia vakawirirana hwaro hwesarudzo dzemunyika idzo dzave nenguva dzisina kuitwa. Vatungamiri ava vakaita izvi senzira yekudzivirira dambudziko rinogona kusunda nyika iyi mumhirizhonga yezvematongerwo enyika. German neNorway nezuro dzakaparura tambo yemagetsi iri pasi penyanza inobatanidza nyika mbiri idzi muchirongwa chinobatsira matano eEurope ekubva mukushandisa mhando dzemoto dzinobva pasi dzakaita semarasha negasi kuenda kumhando dzemoto dzisingakanganisi mamiriro ekunze dzakaita sezuva. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Nashe mutarangi ndikutaura ndiri kugogwe. Ndinoda kutaura hangu pamusoro pechirwere icho cheCovid ichi chadai kuparadza munyika. Asi ndaida kutaura hako pamusoro pekuti ko zvakaita semutambo izvi kuri vanorarama nemutambo yebhora nechii, ndaikumbira dei hurumende yavaonawo vanhu ivava. Mutambo yatambwa chete ukashaya magiraundi, asi mutambo ngaitambwa vawaitewo mari.
Makadiko Studio 7 ukaverenga upost yangu ndingafara kwazvo. Ini ndinoitwa Brighton zvangu ndiri ku Cape Town. Andafara zvangu nemutongo wapiwa kuna Chief Justice avo vanonzi vamalava avo. Haiwa, mutongo wabva kwaikoti wandifadza chaizvo. Ndinadzwa kufara chaizvo nokuti vamalava vanga vachiratidza kuti havasi kuita basa ravo nemazvo, ende vamalava vanga vachiratidza kuti kune kwavakarerekera panyaya yezvematongerwo enyika panguva yavo yavanga vachiri vanga vari muofisi. Ndanzwa kufara chaizvo, ndanzwa kufara chaizvo. Ndingatofara mukaverenga posti yangu izvangu ndichiti aiwa, ndototenda iwayo magweta eHuman Rights Commission neveyangu chichi generation avo. Aiwa, tinotenda zvikuru, ngavarambe vakadaro nokuti kutyorwa kwemutemo kwanyanyisa muZimbabwe. Nogara takachorerwa mutemo wedu nguva nenguva uchivandudzwa zvisinganzwisisike. Wakarerekera kune zvematengero enyika anonguva iri kudivi reZANU PF iroro.
Pano pastudio muri sei zvenyu washamarari nevateereri vacho? Aiwa, tinonzwa kufara, tinonzwa kunyanyuka. Kana koti yedu ichitonga ichidai so high court zvinofadza. Dai nguva yese makore saivaitonga saizvozvi, dai Zimbabwe yakanuna yakadzokera payo pakare paya patakaipiwa naSmith ichipinda muna Mugabe paya, yanga yakanuna. Aiwa, tinotenda, zvinokudzwa. Rambai makadaro, bata ipapo pamutemo, musachinje chinje. Idzi nyanya dzoda kuramba dziripo in favor of them.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinoda kuzivisai vateereri kuti isu hatisarudze mashoko ekuburitsa. Makanzwa mashoko enyu asina kubuda, musaora mwoyo nekuti tinotambira mashoko akawanda chose. Asi tinoda kukurudzirawo madzimai kuti munge muchipindawo muchirongwa ichi muchitumirawo zvamunofunga. Chirongwa ndechenyu imi vateereri veStudio 7.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Nhengo dzedare reSenate muAmerica dziri kutarisirwa kuvhota chero nguva dzichitambira kana kuramba bhiri rekuti padzikwe komisheni ichaferefeta mhirizhonga yakaitika padare reparamende reCapitol Hill musi wa6 ndira gore rino. Vatsigiri vevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakarwisa muzinda uyu vachida kumisa nhengo dzeparamende kupasisa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muna Mbudzi gore rapera. Izvo zvairatidza kuti vaTrump vakanga vakundwa navaJoe Biden vebato reRepublican Party. Bhiri iri rakatopasa kare mudare reparamende yepasi, uko nhengo dzebato reRepublican Party 35 dzakatsigira nhengo dzeDemocratic Party mukuripasisa. Asi bhiri iri rinogona kutadza kubudirira mudare reSenate, umo nhengo dzeRepublican Party dzichinzi dziri kutsika madziro dzichiriramba. Mukokeri wenhengo dzeRepublican Party vaMitch McConnell vakatozivisa kare kuti vanopikisana nepfungwa yekuti paumbwe komisheni iyi. VaMcConnell vanoti pane ongororo dziri kuitwa kare dzekuona kuti chii chakakonzera mhirizhonga, zvavanoti zvinozongofanana nezvinoda kuitwa nekomisheni iyi. Kuti bhiri iri ribudirire muSenate, panofanirwa kuita nhengo 10 dzebato reRepublican Party dzinovhota dzichibatana nenhengo dzebato riri kutonga reDemocratic Party. Chiitiko chiri kunzi nevanoongorora zvematongerwo enyika chinogona kuperera muzviroto. Mudare reparamende, mudare reSenate, mune nhengo 50 dzebato reRepublican, nhengo 47 dzeDemocratic Party, kuchiti nhengo 2 dzakazvimirira. Pataenda pamhepo, tanga tisati tanzwa zvabuda mudare iri. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, Tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muWashington DC, vaFrank Guni, kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Mukaona musi wa 6 January pakaitika mvonga mupopoto yakaitika paCapital apa maRepublicans ndo vanga vari pamberi kuti ngatiitei komiti inotarisa kuti zvaitika izvi kuda kupindigura hurumende nechitsimba zviri kunze kwemurau uye vese vanenge vakaonekwa vachiita izvozvo varangwe nemurau. Asi takuona kuti ndivo vaakuramba havachada izvozvo manje. MaDemocrats vaakuti ngatiitei komiti iya vachochi Republicans vaakuramba. Saka hationi sekuti ichabudirira nyaya yekunze kwekuti vatobvisa mutemo uya unonzi wefilibuster wokuti vanoramba vachikurukura kana kuti panodiwa threshold ye2/3 kana kuti 60% yesenate kuti komiti iyoyo kana kuti mitemo inge ichipasa mudare resenate. Zvatinoona sekuti zvino zvisingagone kuitika pari zvino.
Tichiona kuti bhiri irori rakapasa mudare repasi zvisina dambudziko, chii chingatadzisa kuti mukati imwomwo memasenata 50 eRepublican Party muwanewo vamwe vanobuda gumi vari kudiwa ivo?
Chatiri kuona ndechekuti pari zvino kumasenata echiRepublican kungori nevatatu chete vari kuwirirana nemaDemocrats. Vamwe vese vari kuramba nekuti vari kutya maelections yemidterm tarusarudzo yegore rinouya ya2022 nekuti vese vari up for re-election kana kuti vari kupinda musarudzo iyoyo vanenge vachida rutsigiro rwavaTrump nevanovateerera. Saka vari kutya kuti vakaenda kudivi rekuti ngatiitei komisheni. Komisheni ichaburisa zviri pachena zvinozikanwa nemunhu wese kuti vaTrump ndo vaikurudzira vanhu ava vakaita insurrection kana kuti vakamukira hurumende vachida kupidigura hurumende nechisimba. Izvi vanotya kuti zvinozotsamwisa ivo vaTrump pachavo nevatsigiri vavo, zvinozoita kuti vatadze kuhwina kana kukunda musarudzo. Saka tinoona kuti nyaya iyi yabuda muhunangwa hwekuti patsvagwe chokwadi kuti chii chakaitika uye zvingadzivirirwa sei munguva inozotevera. Vaakuita zvematongerwo enyika nekuti vechiRepublican ava vazhinji vavo vari kutya kuti vakatsamwisa vanhu vekwavaTrump ava, aiwo havasina unzvimbo muzvigaro zvavainazvo. Vanotya kuti vanoterwa zvigaro izvozvo. Mune chomumwoyo mavo vanozviziya kuti komiti iyi inofanira kunge iripo.
VaMaconnell vari kuti pane mapoka ari kutoferefeta nechakare zvakaitika musi wa 6 January izvozvi, nekudaro hapana kodzero yekuti pange pachidomwa commission iyi. Zvii zvamungataura?
Takaona zvichiitika pakaitika 9/11 paya pakaibhombwa America nematororo. Congress yakagadzira komiti yokuti kunyangwe vanoita nezvemutemo vana FBI, mapurisa nevamwe vese nevasori neveintelligence vaitsvaga tsvagurudzo kuti chii chakaitika. Congress yakaitawo komiti yayo yaitsvaga tsvagurudzo yekuti chii chakaitika. Saka muri kuona kuti mukuru wemaRepublicans vaMitch McConnell vari kuti hazvina basa, hatichaida komiti iyoyo nokuti kunenge kudzokorora basa ragara riri kutoitwa nevanoona nezvemutemo. Havangova zvavo madzanambwanana vari kuhwanda nechimunwe, asi nyaya iripo chaidyo yekuti yava nyaya yezvematongerwo enyika.
Vanga vari chimwe chizorwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica, vaFrank Guni, vari parunare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tongotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezviro kuti vanhu vatatu vakafa neCovid-19 kuBulawayo, kuchitiwo vamwe 35 vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Judicial Service Commission inosvitsa kudare reSupreme Court magwaro ayo ekupikisa mutongo wedare reHigh Court wekumisa kuwedzerwa kwenguva yekugara pabasa kwavalukumalava. Gurukota rozvemukati menyika vakazembe-kazembe, mukuru wemapurisa vaGordon Matanga nevamwe voendeswa kudare redzimhosva vachipomerwa mhosva yekusunga vamwe vanorwira kodzero dzevanhu zvisiri pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi, apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@vowenews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.com. Ndiri muWashington DC, ndine Jonga Kandemiri ndichiti moswera zvakanaka vateereri.